Ndinindiri padiman, ndinindiri padiman, bapana vaita vadiki, ndinovarova nebhani, hamuyiwa neriwani, hamuzvigone izvi hangu, competition yangu isupko, ndine mabhasi serimandi. Ngiriri, haisi kumira kuringa foni. Ngiriri, boys, ndiri pawanted. Ngiriri, haisi kumira kuringa foni. Ringa ka 100 vakuspakwa nestyle vakandi ona vanosmila manamba angu vachifarira namba dzangu vachidaila napera voice nekudaira my missed calls ndichipaila and the take guns and yeah oh god angashaya manaira my baby wobo achinet and the guns unezet but the baby show me your body and the scooter ura zve econet and just spray a perfume that could just spray